sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. VaJoe Biden navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi, magariro evanhu, utano, nyaya yepfuti, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Munhoroondo yeAmerica, magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati paSenator John F. Kennedy vebato remaDemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRichard Nixon. Vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala muAmerica vatafanzwa munjanja vati vari kutarisira gakava iri zvikuru.
Varuma wamangange avo akasobvira mugore ra2020 ndotondera iyo gakava rawakaita waBiden wakabuda uri pamberi. Ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange.
Vamunjanja vatiwo,
unoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro ekuti varume ava wati kwegorei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiri weAmerica kubva muna November panenge anenge akunda.
VaTrump navaBiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa, asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei. VaTrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena.
We're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift.
Ndirikufunga kuti detava pachiri chikwereti, kwete nguva pachipo chavasingadzoseri. Tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora.
VaBiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni 195 kana kuti 175 billion. Vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk.
America ikasiya Ukraine iri yega, zvinoipinza munjodzi. Kana Europe iri munjodzi, nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya.
Panyaya yeIsrael, vaviri ava vanogara vachikandiranawo makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael. Vamwe vanotsigira bato remaRepublicans vachitungamira sangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vati vari kutarisira kuti vaTrump vachataura zvinomwisa mvura.
Isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwiwa pasi rose. Iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda, mitengo yakwira yezvinhu, unobva waona kuti huswa hwenyati ndo huri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo.
Asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educate a Girl vanotsigira maDemocrats.
Ndakatarisa ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki. Zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera. Ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden.
Nyaya yekuti hondo pakati peRussia neUkraine uye Israel neHamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri. Gakava remaminetsi 60 iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta, Georgia. Vanenge vachikokera gakava iri vatoveve nawo veCNN Jack Tepper naDana Bash. Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.